kutambira
Ndimi
Ndimi ngwari
Ndimi
Ino kudai
Ndimi
Ino kuimbira
Ndimi
Ino kutambira
Ndimi
Magati barudo Nyasha nechido Saka nasito imba Ndimi Magati barudo Shane chido saka nasito imba ndimi ndimi ngwari ndinokudai ndinokuimbirai ndinokutambirai ndimi ngwari
ndimi
ndinokudai ndinokuimbirai ndinokutambirai Ndino kuimbirai, ndino kutambirai.